manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro Gumiguru 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banzi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Vamwe vashandi vehurumende voenda kubasa kunyangwe hazvo vanzi vasauya kana vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19. General Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCovid-19. Nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vatanga kushanyira kwavo Zimbabwe nhasi vachiongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Zimbabwe neBotswana dzonetsana nenyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 4,658. Vanhu makumi matatu nevashanu kana kuti 35 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nemaviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 132,368. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 3,221,875. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 2,479,170. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro vashandi vakawanda vehurumende vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nhasi vaenda kubasa zvisinei nemutemo wechimbi chimbi wehurumende wekuti vanenge vasati vabayiwa nhomba kusvika musi wa15 Gumiguru vasaende kubasa uye vachinzi havasi kuzotambiriswa mari dzemihoro. Godwin Mangujga anochipanya inotevera.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende haisi kuzodududza padano iri kunyange ichitambira zvichemo zvevamwe vashandi vasati vabayiwa.
Position yakatorwa necabinet ndeyekuti munhu anosevenzera hurumende anenge asina kubayiwa kusvika musi wa15 October haazotenderwe kuuya kubasa. Asi mutemo iwoyo watakaisa wakanga uchitaura kuti vaya vanenge vasina kubayiwa nezvikonzero zvakasimba zvinogona kunge zvichitaridza malogistics ekuti kuda kwavanosevenzera kwacho hakusati kwasvika vanobaya nhomba vane mukana wokuti vazobayiwa musi wa31 December usati wasvika. Avo vanenge varamba nepamusana pekuda kwavo vachazenge vachiudzwa kuti vasaiuya kubasa.
Asi mutauri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vati hurumende haifaniri kuita zano ndega.
Saka parizvino hatina kana gwaro riripa mutemo rakati taona kubva kuhurumende zvichitiziisa kuti nengo dzenyu dzose dzamunomiririra dzinova vashandi vehurumende vasanonge vabayiwa nhomba tadzidzisa pakubhadharwa kana tambodzimisa mabasa.
Vamushango vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vashandi vabayiwe nhomba kuti vazvidzivirire kubva kucovid-19, hurumende inofanirawo kukoshesa kuwedzera vashandi mari dzemihoro.
Zvirokwazvo uyu muswe womutumbi wemombe chiropa chaicho chaicho chiri panyaya yemuhoro yedu isina kana simba. Hura nhasi yarotanga kunaya yaeredza simba rese remari yatanga tichihora.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwe nhomba, pari zvino vari kukurudzira nhengo dzisina kubayiwa kuti dziende kumabasa, vachitiwo hurumende haisi kutarisa zvichemo zvavo.
Kana hurumende yavamunanga kwayada kutidzisa muchikoro, ini ratova ine pfuti ichititandanisa kuti hatichadi kukuonai nekuti hamuna kubayiwa nhomba. Isu takagara tiri pamberi pekukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Tinotorwadziwa nekuti hurumende yavamunanga kwayakatodzorera kumashure apo payakatanga kuti vanenge vasina kubayiwa vachadzidzwa mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzesangano ravo dzisina kuenda kubasa asi vakadzikurudzira kuti dziende kubasa mangwana.
Saka zvatinoziva ndezvekuti zvakataurwa nehurumende hapana pazvakatakataurwa navamiriri vavarayiridzi. Saka varayiridzi vanofanira kunge vachikuramba vachienda kuchikoro.
Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi reutano ndiro rinoziva kuti varayiridzi vangari vakabayiwa nhomba, asi vakati zvikamu makumi mapfumbamwe zvina kubva muzana zvevarayiridzi vese munyika zviri kuenda kubasa. Sangano guru revashandi reZCTU rakaenda kumatare richiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kutyora bumbiro remutemo, asi nyaya iyi yakanzi haisi yechimbi chimbi nematare. Hurumende yakaburitsa mutemo wekuti vanhu vabayiwe kuburikidza negwaro rayo kana kuti Government Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nhumwa United Nations amai Alena Dohan vatanga kushanya kwavo munyika nhasi apo vachange vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muvakuru muhurumende yavo, zvipangamazano zvavo nemamwe makambani avanodyidzana navo. Vari kutarisirwawo kutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Dohan vatanga nekuita musangano negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vasati vaita zvakare mumwe musangano nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye negurukota rezvemari vaMthuli Ncube. Amai Dohan avo vachanga vari munyika kwemazuva gumi vati vachazotaura nevatori venhau mushure mekunge vapedza misangano yavo. Muurongwa hwerwendo rwavo hwaburitswa nehurumende, amai Dohan vakatarisirwawo zvakare kusangana nemamwe makurukota ehurumende akawanda uye vachashanyira dunhu reManicaland pamwe nekubulawayo. Zviri kunze kweurongwa hwehurumende uhu, amai Dohan vakatarisirwawo kusangana nevemabhizimusi, masangano anoshanda akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vanosanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Pari zvino hazvisati zvave kuzivikanwa kuti vachasangana navachamisa rini. Kushanya kuri kuita amai Dohan munyika kunouya apo bato reMDC Alliance riri kupomera bato reZANUPF mhosva yekuita mhirizhonga mudunhu remasvingo svondo rapera, zvakaita kuti motokari yavachamisa ipwanywa mahwindo nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANUPF. Kunyange hazvo ZANUPF iri kuramba izvi. Mhirizhonga yakaitika kumasvingo pamberi pekushanya kwatangwa naamai Dohan munyika nhasi yasiya vachamisa vachiti zviri kuratidza kuti bato reZANUPF riri kusimbaradza nyaya yetsvimbo mugotsi, zvavave kutyira kuti zvichaita kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dzizere mhirizhonga yakanyanya. Nokudaro vachamisa vari kukurudzira sangano reUnited Nations kuti ritumire mauto anochengetedza runyararo muZimbabwe pamberi pesarudzo idzi.
Sarudzo dzemuZimbabwe hadzigoni kuitwa dzisina United Nations, hadzigoni kuitwa pasina peacekeeping force.
Vachamisa vanoti hazvireve kuti ivo nebato ravo havakwanisi kudzosera panenge pachiitwa mhirizhonga nevanhu veZANUPF, asi chavanoda ndechekuti munyika muve nerunyararo.
Kana takanyarara hatisi kusaziva uye haisi weakness. inyaya kutoda kuti nyika yedu isaane misodzi pamatama, nyika yedu isateura ropa. Ini mweya wandinoda ndewe runyararo.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvobudiswa kumashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati hapana chikonzero chekuti mauto United Nations aunzwe muZimbabwe.
Iyo United Nations inotozviziva kuti haina donzo rekuti igozova namasoja ayo munyika yeZimbabwe kuchengetedza runyararo, nokuti Zimbabwe inyika inozikanwa nerunyararo.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vati hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu munyika zvekuti masangano akaita seSADC, African Union neUnited Nations anotofanira kupindira kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dziitwe zviri pachena.
Nyaya yerunyararo inokosha, nyaya yekupedza mhirizhonga inokosha, nekuti hakuna sarudzo dzingaitwa dzinonzi isarudzo dzine chimiro kana kuine mhirizhonga.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vati zvakaitika musarudzo dzemuna 2008 apo pakafa vanhu vakawanda zvikonzerwa nemhirizhonga nechekuita nezvematongerwo enyika pamwe nemhirizhonga iri kuitika izvozvi zvinokodzera kuti mauto eUnited Nations apindire.
Katashiti dai vanga vauya ndivo votiranira maelections acho, ndinoona sokunge tingava nezororo muZimbabwe munomu, nokuti tichiziva kuti zvavanenge vaita izvozvo zvinenge zviri pachokwadi.
Bepa nawo reHerald rinoti zvirango zvakakonzera kuti nyika irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi mana ekuAmerica kana kuti US$40 billion makore makumi maviri adarika. Asi vakatemera zvirango kutanga muna 2002 na 2003 vanosanganisira America, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti hazvisi kuzobviswa kusvika vamunangagwa vamira kutonga nedemo, uye vanoti hazvina kutemerwa nyika yose asi kuti vashoma vanotyora kodzero dzevanhu. America inoti vanhu makumi masere nevana uye makambani avanodyidzana navo makumi mashanu nematanhatu zvikuru mapurazi avo ndiwo ari pazvirango. EU yabvisa vakawanda pazvirango. Vamunangagwa vanoti ndivo vakakoka nhumwa iyi, uye amai Doan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana mutsvagiridzo yavo kuUnited Nations Human Rights Council muna gunyana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCovid-19. VaPowell vanonzi vanga vakabayiwa nhomba dzose dzeCovid-19, asi vanonzi vari pavanhu vari munjodzi huru yekufa nechirwere ichi sezvo vainge vaine gomarara muropa mavo, zvinopa kuti masoja emuviri akundikani yedzimwe nguva kudzivirira kufa neCovid-19. VaPawo vanga vave nemakore makumi masere nemana. Mhuri yavo yaburitsa mashoko erufu rwavo padandemutande ravo reFacebook ikatenda vashandi vepachipatara chemauto chemuAmerica cheWalter Reed National Medical Center icho chiri pedyo neWashington DC. VaPawo vakaita gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika kubva muna 2001 kusvika 2005 muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaGeorge W. Bush. General Powell vainge vari mauto kwemakore makumi matatu nemashanu, uye vakavasa chigaro wemauto ose kana kuti Chairman Joint Chiefs of Staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba vava George Bush, uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Kubva muna 1987 kusvika muna 1989 vainge vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mushakabvu Ronald Reagan. Kunyange hazvo vainge vari vebato remaRepublicans muna 2008 vakati vaitsigira vaBarack Obama musarudzo dzemutungamiri wenyika, avo vanobva kubato remaDemocrats. VaPowell avo vakaudza United Nations muna 2003 kuti Iraq yaive nezvombo zvenyuclear nemimwe michetura zvakazopa kuti hurumende yava Saddam Hussein ipidi gurwe, vakazokumbira ruregerero vachitenda kuti chaisava chokwadi. Mukuzeya rufu rwaGeneral Powell, Marvelous Mchanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa pa Friends University kuOhio muno muAmerica.
Dr. Powell wanorangarirwa iwo sa Secretary of State uye semutungamiriri wemauto munyika ya America semunhu wechitema munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyangwe vanga vakabaiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. Majekiseni anobaiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira, hazvirevi kuti ba munhu akaita tsaona haachafe bane bhandi, asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushaika wanenge wakabayiwa vaccination yeCOVID-19, saka ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno maAmerica anodzivirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda nawa Bush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira vanhu werudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe papasi asi vanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
KuAfrica vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yawa George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yawairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa rawakaita panguva yavo iyoyo, zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.
Muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuOhio muno muAmerica vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naMavelas Mchanganya uye weStudio 7. Sana pakati pezvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kumuganhu wenyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi paine kurudziro yekuti paitwe nhaurirano nevatungamiri vehurumende venyika mbiri idzi kuti nyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvarwa zveZimbabwe isazokonzere kurwisana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakaitwa nezuro nasarajigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemabasa nemukati menyika muBotswana vakatapira ikwama mushure mekuita musangano nevagari vemisha yaJakalazi No. 1, Jakalazi No. 2, Butali, Moroka neRabokwebana iyo yatarisana nedambudziko rekubirwa mombe. Vaikwama vakaudza Studio 7 kuti paita ropa rakaipa pakati pezvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zvinogona kuzokonzera kurwisana.
Those are some of the main issues that we are addressing.
Vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimise kushandisa nzira dzemusango pakupinda nekubuda munyika iyi. Vachiti vamwe vari kuzopomerwa mhosva dzekuba zvipfuyo nekuda kwekuti havana magwaro ekufambisa.
Now people need to get accustomed to the use of formal routes.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kushandisa nzira dzemusango nekuti kupinda nekubuda kwavo zvisiri pamutemo ndiko kuri kuita kuti vangonongedzwa kuti ndivo vari kuba pamwe vasirivo.
Mumiri wenzvimbo yebobono mudare reparamende vataura Lucas vanoti vanopfuya mombe vane makore anodarika makumi mana vachingobirwa nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvoita kuti vamwe vaise mutemo mumaoko avo.
Misha yeZimbabwe iri pedyo neborda reBotswana ndivo vatipedzera zvipfuyo nokuti vanoita madiro aJojina sezvo kusina mapurisa. Izvo zvekuti kuchataurwa navamunangagwa hazvina kupedza dambudziko iri. Saka isu veBotswana vanogara pedyo nemiganhu takafanira kutsvaga nzira dzekurwisana neavo vari kutitambudza.
Vaimbo vemumiri weBotswana muZimbabwe vakeni Kapinga avo vave mumiri weukavango mudare reparamende muBotswana uye vari nhengo yekomiti iyi vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakafanira kuedza nepainogona kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti zvizvarwa zvayo zvisangopembera nenyika nokuda kwenzara.
It is a question of economics.
Inyaya mamirire zveupfumi. Zimbabwe pamwechete nedzimwe nyika dzakafanira kugadzisa upfumi kuitira kuti zvarwa zvenyika dzacho havabudi munyika kunotsvaga chihuziri kune dzimwe nyika. Asi zvarwa zvakafanira kubuda munyika nokuda kwekuti unyanzvi hwazvo hunenge huchidiwa kune dzimwe nyika kwete kuti vauye kuzoita umbavha.
Nyanzvi munyadza kodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Botswana vaTimothy Muchadehama. Vanoti nzara yapfunya chisero munyika ndokuda kwekushaikwa kwemabasa ndiyo yoita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirarame nekuita zveumbavha. Studio 7 anakunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vati vange vari mumusangano. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano vasingakwanisewo kupa divi ravo. Asi mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vakaumba chikwata chemakurukota kuongorora nyaya iyi. Bepanaure Chronicle rinoti mapurisa akakwanisa kuwana mombe dzakabiwa dzimwe kubva kuBotswana kunzvimbo dzekumatebeleland dzinoti Chanyaungwe, Makado, West Nicholson, John Deep, Colin Bond nedzimwe. Gurukota rezvekurima Venkas Masuku vanoti vamunangagwa vari kunetseka zvikuru nekubiwa kwezvipfuyo uku. Ndakamirira Studio 7 muFrances Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapepanhau emBritain aburitsa zita remurume akauraya nebanga vaDavid Ames nengo yeparamende kubva kubato remaConservative nemusi wechishanu kumaodzanyemba kweguta reLondon. Murume akauraya vaAmes ndi Ali Habi Ali ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa muBritain asi vabereki vake vachibva kuSomalia. Mumwe sister wekereke yeRoma, Megan Rice, uyo akambopedza makore maviri ari mujeri, ave nemakore anodarika makumi masere, mushure mekupinda panzvimbo inochengetedzwa achiratidzira kugadzirwa kwezvombo zvenuclear, anonzi akashaya nechirwere chemoyo nemusi wa 10 Gumiguru kuHoly Child Center kuRosemont, Pennsylvania. Sister Rice ranga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Sekuru vaSister Rice vainge vari kuNagasaki, Japan, apo nzvimbo iyi yakarwiswa nezvombo zvenuclear neAmerica kukafa vanhu vakawanda munguva yehondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa nezvedenda remaziso reglaucoma uye kurarama kuri kuita vamwe vasisaone nekuda kwechirwere ichi. Tiri kutarisawo nyaya yemumwe mugari wekutinwald north mumusha weWestgate anoshamisa vakawanda nekuzviitira mabasa uye kuenda kubasa asina tsvimbo kunyangwe asingaone zvachose. Chiremba ane mukurumbira munyika mukurapa maziso Dr. Solomon Guramatunu vanoti havasati vamboona munhu akadai mubasa ravo rekurapa maziso. Kiri mudzamiri anochipanyaya inotevera.
Dr. Guramatunhu vanoti Nathan Zaranyika akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma chinokonzerwa nekukanganisika kwetsinga dzinobva kuhuropi dzichienda kumaziso.
History yatenda kuti akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma pesheka mvura yakawandisa maziso. So mazani kakakura sitereki achibuda misodzi nesona. Saka ti pa 2 years akabviswa ziso rekutanga. Pa 12 years vabviswa ziso rechitu. Kuchimidzizo pa 12 years akasina maziso zvachose. Saka nyaya yake inoshamisa pakuti munhu asina maziso zvechokwadi kubva ari pa 12 years oita zvaakuita zvaanofamba achigadzira makompyuta achigadzira maCCTV ndokushamisa kwazvinoita kwokuti zvinoshamisa. And achitaurira kuti akanzwa sound yemuti kanzwa kuti muti yainhingi ivi ari mutown zvireva kuti hearing yake iri very very advanced.
Zaranyika anoti iye akanodzidza kuNational University of Science and Technology uko kwaakadzidzira digiri recomputer science uye aendera mberi achiti vanhu vasingaoni vanowanzodzidza makosi emaarts asi iye akasarudza kuita masciences ayo aakapasa ne18 units paA level. Zaranyika aendera mberi achiti
pakufamba stick ichokwadi ndofanira kunge chikwamanini stick but
Atio anogona kuita basa rose repamba pasina dambudziko.
Ndinoenda kumunda pari kutotimbo vamwe tichitotimbawo. Inini maziso angu aiposha kubuda kunze. Vanotaurawo pachishona vanoti inhota cause iyo aiposha achibuda kunze sekunge maaibhoy achizoti waitochetovhurika chisoketi vanzoti kunge adotobudo. Ndo dambudziko raakaita vangu wakauzaonoti zvina nabvi.
Mumwe muimbi akaita mukurumbira wekutsikisa mumhanzi aine vanorarama neutachiona weHIV Anderson Mamimine anotiwo akaita dambudziko rekutadza kuona makore maviri apfuura nekuda kwedenda reglaucoma iri ati akabatwa nechirwere ichi mugore 2007 zvokuti aizviziva kuti nekufamba kwenguva aizotadza kuona zvachose. Mamimine anoti anosimudzirwa zvikuru nazaranyika uyo waakakura achitamba naye kuti North Westgate.
Pandaifunga kuti nini zvino pandiperera zvino zvaminya ya site panga pasisina zvazvango zvokuyakira dzatongota around 2018-2019 ya papakaipa so ndangoti ndikangozvifunga kuti Nathana ari kuita izvo zvipamwari mutaona ari kutokiya madhiri ndiye aiva asimuka ufambe wangu.
Asi Dr. Gurama Tunu vanoti nyaya Anderson Mamimine inovarwadza chaizvo nokuti aisafanira kupofomara nokuti rimwe ziso rainatsoona zvakanaka pavakapedzisira kumuona.
Anderson is a very sad story. Nekuti Anderson akada the same disease na glaucoma. Glaucoma zvireva kuti mvura yakwanisa maziso. Saka pressure inokira mudenga. Kana pressure ikira mudenga inopadza nerve. Inotakura zvinhu kubva kuziso kuenda kubrain nochera gomba. Saka pandakaona Anderson that time rimwe ranga ratofa rekureft vandamupa ndikati ai iyi zvireva kuti tozvika pressure vandamupa zvakanakanaka. Saka tozo Freud uchidzoka ndichikuona. Ma 2014 cha abaenda achiona tozozimura musunyoro tikati izvi kongori kuti izvi achaona manje vandirasa manotes ake tinoda kuti pandagusa kumona aiona kati ko zvakafamba sei pakazvidzidza kuti ya zvainetsa kuti auye kuno kutonga zvakaita mumba mavo nebhizinesi yanga inaro nomuzvariro na babo wake nenge
mumwe muimbi ane mukurumbira munyika Bob Headmaster Nyabinde haachaonawo zvichitevera kurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga icho chinokonzerawo denda reglaucoma. Dr. Guramatuni vanoti zvirwere zvemaziso zvinokwanisa kurapwa chete nenyanzvi dzeutano uye vanoti mishonga yechivanhu haifaniri kusvinirwa mumaziso nokuti inokanganisa tsinga dzekumaziso. Vaendera mberi vachiti vanorapa vanhu vanosvika gumi pavhiki vane denda reglaucoma uye vakurudzira kuti munhu wese kuti apote achimbonovhenekwa kamwe chete pagore nokuti dambudziko iri rikakurumidza kubatwa vanhu vanokwanisa kurarama vachiona zvakanaka kusvikira murufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirim Dzamira.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. chirikutarisa nyaya yechirwere checovid-19 nekushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuzoongororwa nyaya yezvirango zvakatemerwa pamuvakuru muhurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu chanhasi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 617 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Vamwe vashandi vehurumende voenda kubasa kunyange hazvo vange vanzi vasauye kana vasina kubayiwa nhomba yecovid-19. General Colin Powell, avo vakava munhu mutema wekutanga kuvagurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere checovid-19. Nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vatanga kushanya kwavo muZimbabwe nhasi vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa vamwakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mfumfu 2021 uMfazi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalari esifaneleyo. Kunje kozukwa kula off. Uze uphumule nqa ibhasi yakho ingafa. Kodwa esikutholayo kuhambelani lo msebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso, lesokuchayisa vele asikhulumi la ngaso. Kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangile imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane leduko lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu. Kulandela ukukhala la msebenzi wabashayeli wenkampani kahulumende yamabhasi. Awezupho
siyakwemukela ngabuye ezokhulumisa labantu eZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yamasanctions le ngoba abantu abasela msebenzi ama industry bevalile kodwa sizange sidele besilokhu sizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo eZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations unkosikazi Alena Doan. Namhlanje
isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile.
Wake wabanga nobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane loduko lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu ukungena lokuphuma enzikini yedolobho kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi aweZimbabwe United Passenger Company ZUPCO. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zekampani kahulumende yamabhasi eZimbabwe United Passenger Company zikhalale umsebenzi, zikhala ngokuthi zifuna iholo elingcono kanye lomumo wokusebenza omuhle. Lamhla abatshayeli bamakhombi aphiwa imvumo yokusebenzelana labezupho bebesebenza kodwa bekhulelwa linani labantu abakade befuna ukugada kodwa kuthe kutshaya ihola lechumi u10 AM ekuseni amabhasi ambalwa abeseqala ukuthwala abantu. Umnumzana Ernest Chabalala otshayela kukampani eZupco uchasisa ngabakhala ngakho.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalari esifaneleyo. Kunje kozupco akula off. Uze uphumule nqa ibhasi yakho ingafa. Kodwa esikutholayo kuhambelani lo msebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso, lesokuchayisa vele asikhulumi la ngaso. Kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangile imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uhulumende ukuba avumele abangekho phansi kukazukho ukuthi baqale ukusebenza.
Mako ukuthi sicela ukuthi abantu kweze kuthwala abantu kwe-transport sector kungabi le monopoli yeZupco kuphela. Sikhuluma kanje namhlanje abantu badwebe kakhulu ekuseni imota zakoZupco amabhasi engabonakali. Whether yi-strike kumba so-strike lohlupho lwakho ngalokuthi nxa iZupco sibe lohlupho lwayo kumba abantu sebestrikile kumba ilafiweli abantu bagcina sebesendlela zokuhamba. So esingakunje ukuthi siyabuyela futhi emve sakutsho ukuthi uhulumende kavulele amanye ama-players ku-transport.
Unkosikazi Evelyn Songo, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende mende uyazehlulekela ukulungisisa udubo lokuthwalwa kukaZulu.
Sesithole nzima ngoZupco thina ngoba kathembakalanga. Namhla sigade nzima ekuseni, ngenxa yokugada ama-private lamapholisa lawo ayasithwalisa nzima kuma-roadblock okukhona ukuthi uzupho seyehlulekile kumele sibuye lapho esasikhona kunje sigcine siphuzile igovernment kayilungise masinya lapha ike lokufuna ukubusa zonke indawo
unkosikazi Thandaza Moyo omunye njalo umhlali wakobulawayo uthi ukuswelakala kwemota zokuhambisa kuyabahlukuluza emsebenzini
lapha engisebenza khona sibhadala ngama-hours owasebenzile so nxa i-transport ihlupha kutsho ukuthi leyami imali iyehla ngoba ngisafika ngiphuzile emsebenzini amathiwa akawalani lakho lo ukuthi uzukho ukustrike i-campaign police ayitshintshi cela ukuthi uhlupho lolu lulungiswe ngoba lathi siyasiharasa
imizamo yokuxhumana leziphathamandla zikazukho yehlula ngoba bebengadobhi ucingo kuviki edlulileyo lwesihlanu inkampani yezukho ikhuphule imbadalo zokugada amabhasi kanye lamakhombi imbadalo yokugada ibhasi isuke kumadola angamashumi amane i-40 bond yaya kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond ukuthi ikhombi isuke kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond yaya kumadola angamashumi ayisithupha i-60 bond izitimela zilokhu zingakaqali ukuhamba kobulawayo kodwa zikhanyelelwe ukuba lapho sezihamba zizabe zisiya e-Country Park lemganwini lokhu kuyimizamo kahulumende yokuqeda uhlupho lwendlela zokuhambisa elizweni ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wamukele umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen lamhlanje udoyen ufike ezimbabwe lamhlanje kuhambo lwensuku ezilishumi lokuzozizwela ngodaba lwezijeziso zomnotho umlando lwezindlovu usethulela lolu daba
uhulumende wezanupief uthatha leli thuba lokuza kwankosikazi Doyen ukuthi amchazisele umonakalo athi udala izijeziso zomnotho ezethethwa ilizwe okuludaba osuleminyaka lusegudwini unkosikazi Doyen uzahlangana labaningi kuhulumende abenhlanganiso ezizimeleyo labanye abantu abavisisa indaba yezijeziso zomnotho ukhangelwe ukwethula impumela yophenyo azalwenza eselizweni emhlanganweni nentathelizindaba emaphethelweni ohambo lwakhe uphenyo lolu luzaphawulwa enhlanganisweni ye-United Nations emahofisini ayo awedolobheni le-Geneva elizweni le-Switzerland uhulumende wezanu usele minyaka esithi izijeziso lezi ezabekwa ngamazwe omhlaba ziqondise kunkokheli ye-ZANU-PF eyaziwa ngokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo namakampani adlelana layo yizo esezibulele ilizwe esithi ukukhitshwa kwazo kunganceda ekuvuseleleni umnotho umphathindabo wendaba zasekhaya umnumzana Ziyambi kanye lonkosikazi Doyen balile ukukhuluma lentathelizindaba ngodaba lolu namhlanje besithi bazakhuluma lazo ekupheleni kophenyo ekhuluma enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana Joe Tshabalala uveze ukuba uhulumende wamukele ngenjabulo ukuza kwesithunywa esiqakathekileyo ese-UN elizweni ukuzodingisisa izizathu zokutheswa kwelizwe izijeziso lezi uqhubeke ethi ukuza kukankosikazi Doyen wethuse abe-MDC Alliance bona athi badonge ukuthula elizweni ngokuphehla udlakela emasingo kuviki edluleyo ukuze i-UN ikhohlwe ngendaba zezijeziso ongumqondo ochaswa kabanzi ngobona ngokuqoqa komsebenzi ku-ZANU-PF umnumzana Babutho Moyo
bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku ule anti-sanctions bayakwazi ukuthi kulomuntu United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu kanti why lobudlwangudlwangu ungenzakalanga ngo-January ngo-February ngo-March why kusenzakala ngo-October so kumele kubuye umuntu ovele United Nations
kuba isikhulumeni se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe izijeziso zomnotho azibekwanga yi-United Nations ngakho-ke akusoze kwenelise ukulungiswa ngabe-UN
izanu ilomkhalelo wayo njengenyoni evuke eni ihlabela ingoma engalamsebenzi ke sizanu ikhala ngama-sanction ama-sanction la akhona kuthiwa yi-targeted sanction akazange fakwe yi-United Nations in the first place angazi ukuthi umuntu we-United Nations lapho uzedingani afakwa yi-United States of America ngomthetho okuthiwa yizidera i-Europe layo yaba ngabanye abafakela i-targeted sanctions abantu abafula amalungelo abantu eZimbabwe bafakela abantu abafana nalo njengomnangagwa lamana ama ministers akhe lamasocha labani lamana ama company
kodwa be MDCT ekhokhela ngumnumzana Douglas Muzora bathi bazasebenzisa ithuba leli ukuba baphe umthunywa weUnited Nations impono yabo eyamele kunkuthazo yokuthi izijeziso kumele zisulwe
njengabandla sikhangelele ukuthi sethule imbono yethu ebhaliweyo kunobhala yena lo omelele iUnited Nations siza kuthi ngomva kokukwenza lokho ke sibe sesibiza mhlawumbe umhlangano wabonozindaba kumbe siphe istatement esitshengiselayo ukuthi thina kuyini esikubeka phambi kukanobhala weUnited Nations omelele United Nations law.
Ababandla phikisayo bathi izijeziso lezi zafikelwa abantu abangazihloniphi amalungelo abantu nabaphatheka kunkohlakalo iningi labo abakuZANU-PF nabadlelana labo hatshi ilizwe lonke kungakho kumele ziqhubeke zikhona uhulumende aze ahloniphe amalungelo lawo angizansi yezwekazi le-Afrika owesadak nawo uyingxenye yalabo abakhuthaza ukuthi kumele izijeziso lezi zikhitshwe okuyikho owakhulelayo ukuthini kubekwe ilanga likamhlaka 25 Mfumfu ukuba amazwe la atshengisele kuthazwa ukukhitha kwezijeziso lezi ngoba zingaphambanisi iZimbabwe kuphela kodwa umhlubulo wonke wangezansi kweAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abakubandla leZANU-PF bathi uNkosikazi Joan kumele atshelwe ngabantu bonke ukuba ziyabhidliza umnotho welizwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli. Kodwa amabandla achiyeneyo aphikisayo athi abeZANU-PF yibo abathwalise nzima uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UMabuto Moyo okudla ngodi lwabajaha kubandla zanu-PF ngomunye wabathi kumele uZulu akakazele ukuba wesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli.
Sizakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abaselamsebenzi ama-industry abevalile kodwa zange sidele besilokhu sizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
UMnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abalezimali zabo ama-sanctions vele abathinti athinta wena lami othengayo uhambe usiyathenga komnyoro uhambe usiyathenga kosefusile uhambe usiyathenga komaplanka uhambe usiyathenga komawunga uhambe usiyathenga ecomplex aaffecta thina ngoba akula muntu ongatshela mina ukuthi njengoleader we-EFF ukuthi ama-sanctions kolawayo asinceda ngani. Ama-sanctions ayenza ifuel ipetro idule kakhulu. Ama-sanctions ayenza ukuthi even yena uhulumende nxa siyadinga izimali egcine siyadinga izimali zechimbazo izimali zezigani.
UMnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma lo Dohan ngezijeziso zenotho.
Kukhanya le ndaba yama-sanctions abantu asiyiboni ngesolinga solinye kuba lokhona ukwehlukana nxa sexoxwa ngayo kungakho ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithwala lelo thuba ukuthi ke sihlala ephansi ukhona esimlungisele khona simchazele kabanzi ngoba thina sihlezi labantu siyakubona ukuhlupheka kwabantu siyakubona ukuthi ilizwe lethu aliyiphambili kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
UMnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezetheswa uZulu libandla leZANU-PF.
Izijeziso zomnotho ezetheswa ke inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ngezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo buhloniphe ilungelo loluntu. Ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli izijeziso zomnotho lezo ziyapho ngokuphela nje njengamazolo ukuthi nxa ilanga selitshisa amazolo aphela kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa kumele kuthunyelwa abantu bazoassessa lokhu lalokhu yana hathi izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli beZANU-PF ikakhulu yibo obuyethese abantwana beZimbabwe izijeziso zomnotho hatsho ukuthi
futhi izijezo zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethwe njani.
Kulabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijezo zenotho lezi ezafakwa lilizwe leMelika eleBritane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo eZimbabwe okuthiwa lolu tshotshozelwa libandlale ZANU-PF. Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi uhambo lukankosazana Dohan luqakathekile kakhulu.
Ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu. Sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke ekhangele ukubana ama-sanctions lawa khona aphethe njani isizwe seZimbabwe. Okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni, ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-impacts yangkhona, kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo, njalo izinto zangkhona seza lokho ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo.
Elemelika lafakela izijezo zenotho abakubandla leZANU-PF abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamajumi amahlanu lasithupha 56. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ele Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye bawo 2.5 yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngombimbitho nyakinye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,368, ukugoqela asebephephe kulomkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu njalo 126,308, kwafa inkulungwane ezidlula ezinele ngxenye 4,658. Kunjalo nje ababalisi bakhuthazwa ukubana baqhubeke besiya emsebenzini lanxa uhulumende esithi uzajezisa zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kusukisela lamhlanje. Uhulumende uthi bazaxolelwa abanye abangakahlabi ijekiseni leyi ngoba kukhona okusababambileyo, kodwa bakhona abazajeziswa. Mnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uthi ababalisi abaningi bahambile namhla emsebenzini njengezinye zonke izisebenzi zikahulumende. UMahlangu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi akumelanga uhulumende axotshe umsebenzi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi ke bangamiswa umsebenzi, ngoba sikhangelele ukuthi ke umqashi nxa esithi ke uyabamisa umsebenzi kumele ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi ke kungani bamisa umsebenzi, njalo ke atsho lokuthi ke konke okukhangelele ukuthi ke kwenzakale singakubiza ngokuthi i-procedure isiyenzakele yini, konke imfanele kumele zenzakale ukuze umuntu axothe umsebenzi, kumele konke kwenzakale. Njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe, akumelanga babanjwe ngamandla, ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemikhuhlane ethile engahambelani lakho engahambelani lokuhlaba. So kuqhakathekile ukuthi uhulumende akunanzelele khonokho ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqashi. Kungakho ke sinesithaba ababalisi abaqhubeke besemsebenzini ngoba kulilungile labo ukuthi babe semsebenzini baqathiwe. Nxa ukuthi umqashi umbuhulumende uthi yena usebaxothile kumele ababhalele munye ngamunye esitho izizathu ukuthi ubaxothisa ngaliphi, njalo ke kuyini abakonileyo. Yonke imithetho okumele ilandelwe ukuze baxotshwe kumbe kwazakala ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga, ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.
Mnumzana Vusumuzi Mahlangu, ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lapho ke limuzwe ixoxwa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Umngeni wakhe wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eFacebook othi uPowell ukhulelwe izinhlungu eziphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. UPowell waba ngumuntu wakuqala onsundu ukuba akhokhele ugatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe womhlaba leMelika. Wakhokhela uhlangothi lolu kusukisela ngomnyaka 2001 kusiyafika umnyaka 2005. Wayesebenza phansi kukahulumende kamongameli George W. Bush. Wake waphatha njalo uhlangothi lwebutho olwePentagon ephansi kukamongameli George H.W. Bush. Wathi ngakangeni esikhundleni wathethiswa ngowayengumongameli wakwele Zimbabwe uMnumzana Robert Mugabe leziphathamandla zelizwe leli kulandela ukuloba kumaphephandaba kwele Melika esola uhulumende kaMugabe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGabe Sidube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Namhlanje isizwe seAmerica sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usetshonile, kuthiwa ufe ngama-complications awe-COVID ma sisizwa from i-family yakhe. UColin Powell umuntu oqakatheke kakhulu, obeqakatheke kakhulu e-America ngoba nguye owayengowokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngu-Secretary of State ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitshele Mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell?
Ngum-Republican, kodwa yena ungum-Republican lo esithi singathi thina u-moderate, meaning ukuthi aka-subscribe to ubu-Republican lobu obu-extreme esingathi obufana labalandeli baka-Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell e-endosa uBarack Obama ngo-2008 for u-president, echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengum-Republican kodwa ngumuntu acabangisisa kakhulu izinto, and ebona ukuthi u-Obama ube ngumuntu owenza i-history ngo-2008, and uColin Powell akazange afuna ukuthi abe on the esayidini le-history elirongo elingavumelani lo tshintsho silibone lusenzakala e-America.
UMnumzana Dan Moyo omunye wabacubungula lokulandela ezombusazwe oseMelika. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Washington DC. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Abakumsebenzi wezempilakahle bathethe ithuba lenyanga kamfumfu ukuqinisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Bathi ukubanjwa kule mvukuzane le akutsho ukubana umuntu sephiwe insuku ezimbala zokuphila, kodwa bekuthaza ukuhlolwa masinyane ngoba kuphathisa ukuthi umuntu athole usizo olufaneleyo lokwelatshwa asile kulo mkhuhlane nxa ubanjwe masinya. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyanga kamfumfu isikhathi sokukhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele, i-breast cancer month. Imvukuzane yebele ivame ukuhlasela kakhulu abesifazane abaphezu kweminyaka engama-40 kumbe abemuli elembali yomunye owake wayigula wesifazane ongela mntwana loba ophangise ukungena esikhathini labesilisa abalutshwana. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngemvukuzane yebele lezibonakaliso ezayo.
Breast cancer yimvukuzane yevele. Yona uyibona nxa umuntu engaba lelamp kumbe iskin lesane sevele singasuka sitshintshe sibe lamabalabala sibe lesilonda sikhomba ivele lalikhipha i-discharge amanzi lawo abehlangane legazi. Sometimes inipu leli liyatshintsha le-shape kube lesilonda. Abantu abathola imvukuzane yevele ngabantu abajale ukuba lezihloko zabo ezake zabanjwa zile mvukuzane leyo kumbe bake babanjwa bona ngokwabo kwelinye ivele bele mvukuzane. Phela abantu abaphuza ukuba labantwana abaphangisa ukungena esikhathini njalo abantu ababhemayo abanathayo abantu labadala kakhulu asebedlulisayo o-30 to 40 years.
Ubhebhe uthi imvukuzane yevele ayihlasele abesifazana kuphela kodwa labesilisa njalo iyelapheka nxa umuntu engahlolwa ibonakale masinyane.
Ijaleke kakhulu kubomama than kubobaba. Breast cancer ngayibamba masinyane iyelapheka lula kodwa ungayiphuzela kuba nzima ukuba iyelapheke. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ehlale ezihlola ivele lakhe isikhathi sonke elijayele ukwenzela ukuthi lingaphungutshintsha kuze sokule lamp ama-nipples etshintshe i-shape. Sometimes bathi i-nipple retraction kumbe kube lama-discharge kunipu. Konke lokhu ungatshengisela ukuthi usugiba lemvukuzane esele kumele ubone udokotela.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka oyelatshwa imvukuzane yevele ukhuthaza uZulu ukuba asukumele phezulu ayehlolwa.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze lonke abantu besifazana labobaba ukuthi i-breast cancer is not a death sentence. Ungahlangana layo but ungayisabi. Engingalikhuthaza ngakho ukuthi khona lihambe liyehlolwa kuphela for this period eka October ukwenzela ukuthi once diagnosed early you stand a better chance ukuthi ukwazi ukuzuza uncedo.
Unkosikazi Nelisiwe Msipha isakhamuzi sakoBulawayo oseke wazama ukuyahlolwa eGarden House uthi imali efunekayo ukuthi uhlolwe iningi kakhulu.
Ukuthi siyehlola siyafisa kodwa imali efunakayo iningi kakhulu laloba kulomkhankaso wokuhlolwa. Ngokunanzelela kwami yikho okunye okudala ukuthi abantu bangayihlola ngesikhathi kugcine kusiba lokulahlekela kwezimpilo zabo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezihlukeneyo zempilo ezigoqele e-Women's Institute for Leadership Development zizabe zile mkhankaso ngemvukuzane yevele ngayonale inyanga kaMfumfu. Phansi komkhankaso walonyaka ngemva kweminyaka emibili eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ahlaselwe lubhubhane lwe-COVID-19 abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambadalo ezibhedlela zakoBulawayo ezivalisa e-UBH leMpilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-Breast Cancer Month ithi Buddy Up to Beat Breast Cancer, lapho abantu abamele bakhuthazane ukuyahlolwa kanye ngomnyaka lanxa bengela abakucabangelayo ukuthi kuyizibonakaliso zemvukuzane yevele ikakhulu abaphezu kweminyaka engamashumi amane yokuzalwa ukuze bethole usizo lokwelatshwa kusesemasinya. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singekehluka nezihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UBulawayo namhlanje uvuke ebhekane lodubo lokuswela izimoto lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi iYezopcom. Wamukelwe ngenjabulo iZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen namhlanje. Wake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell akasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngu-Professor Jeremiah ngisithi asidibanini ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.